Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo ine urongwa hwekuti magamba akafira kuhonde rusununguko adzoswe kumushara dzikwe zvine chiremera. Mumwe wakarwa hondo yerusununguko anoti zuva remagamba rave kushaya chiremera nekuda kwekusateverwa kwezvakaenderwa kuhondo nevana veZimbabwe. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki International Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vati hurumende yavo inozviziva kuti pachine mutoro wekupodza maronda ehama dzemagamba akafira kuhondo yerusununguko kuburikidza nekudzosa kumusha magamba aya kuaviga patsva uye kuita zvose zvinodiwa kuitira kunyaradza vakarasikirwa ava. Mutoro wedu Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura mashoko aya nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre muHarare pazuva rokucherechedza basa rakaitwa nemagamba akarwa muhondo yerusununguko reHeroes Day. Vati bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaita tsvakurudzo pamusoro pemagamba akafa rikaona kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuitira kunyaradza hama dzevasina kudzoka. Mutungamiri wenyika vatorawo mukana wezuva remagamba uyu kupa menduru nemibairo kune zviuru zvemagamba mapenyu neakashaya pamwe nevanhuwo zvavo vanonzi vakaita chisionekwi muupenyu hwevamwe munyika zvavanoti zvakaunza musiyano.
We would also have honors in the world.
Vamwe varemekedzwa vana vanoti Peace Magaya ane makore 12 nehanzvadzi yake Lapmo ane makore mapfumbamwe avo vapiwa menduru dzesirivha mushure meumhare hwavo mukununura mai vavo kubva mumukanwa megarwe munandira gore rino kumhondorongezi. Pamusoro pemenduru idzi vana ava vanga vakapiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora kune umwe neumwe pamusoro pekubhadharirwa mari dzechikoro. Mumwewo wevapiwa menduru yegoridhe ndivasizane Butua vanove mutyairi wegonyeti avo vakaita chisionekwi mugore ra2021 pavakabatsira vanhu mutsaona yebhazi rakabatira moto mushure mokureverana negonyeti raive rakatakura peturu mumugwagwa weHarare Mutare. Mumwe wevari vehondo vaVictor Matemadanda vanova mumiririri weZimbabwe kuMozambiki vati zuva ramagamba rakavakoshera zvikuru.
Chinhu chatinofarira chatinokudza nemhaka yekuti chakadzosera dignity nehunhu hwemunhu mutema.
Asi vachitaura neStudio 7 nyanzvi mukuongorora nezvematongerwo enyika uye vari ivo vakavamba sangano rinoita tsvakurudzo pamusoro pevari vehondo munyika rinonzi Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Tungakwa vati huori munyika huri kuita kuti kukosha kwezuva remagamba kusachionekwa.
Iye nezvi musangano wamunoti ZANUPF wabatwa nevanhu vane mari vane chikoro ana bima ana sakunda vanewo havanene ideology yenyika. Saka hapana pachakosha zuva remagamba vanochiona pasha nijavha pepiri papata akamira na president pa TV ukoshwa hwacho hauchabuda.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change va LV Judith Mugari. Vatiwo zuwa remagamba richina zvarinoreva kuzvizvarwa zvenyika ino.
Zuwa re Heroes Day izuwa rafanonge rakakosha asi izuwa richina chiremerera nokuti vakafa vacho vatinorangarira magamba akarwira rusununguko zvavakarwira zvacho. Vana veZimbabwe havana kuzwana.
Vatenda ichirau mumwe wevechidiki mubato reZANU-PF varamba pfungwa yava Mugari.
Zuwa remagamba ramba richikosha kweupenyu hwese. Kunyangwa hako kune vamwe hausai kana ukagowa munda mako hausai chinhu hausaiwo dzimwe mbesa singabudewo zvakanaka.
Vastenford Nyatsanza vanoita tsvakurudzo vari pasi pesangano rakazvimirira rega reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vati ivo dambudziko nezuva remagamba nderekuti rava kutorwa sekuti nderebato rimwe chete riri kutonga munyika.
Heroes Day izuva rakakosha chaizvo asi chinozonetsa ndechekuti zuva iri rinenge rakutorwa sezuva rebato rimwe chete bato reZANU-PF iro riri kutonga zvinova zvinhu zvisiri izvo.
Vakawanda vanoti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika vamwe vanoguma vasarudza kuenda kunotsvaga cheuviri pane kuungana vachicherechedza zuva iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tichiri panyaya iyi, mumwe wevakarwa hondo yerusununguko uye vave nhengo yeZANU La High Command vaBernard Manyadza avaizikanwa nezita rekuti Paka Chipoera munguva yehondo vanoti zvinhu zviviri zvakafirwa nevana veZimbabwe zvinoti utongo hwegutsaruzhinji nerusununguko ndizvo zvinofanirwa kuve musimboti wehurumende yevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Imwe yakange iri yewokira yedu yakange iri one man one vote kuti tivhoterane patenge tichipana zvinzimbo kunyanya kana kwava kupolitics uko kwete kusarudza leadership ndo uyoenda kunosarudza vanhu vanotungamira apo. Ndosakamutenga kuchizomera chinhu chinonzi factionalism kuti because tiri kuleka demokrasi irori yekuti munhu anodiwa navanhu ndiye anofanira kuti ange aripo kwete anombunyikidza sezvekuzvirigumbi kumbunyikidza avanhu vosara uko vachitita vhota iye pasina ari kupekita vhoti iyayai ine shungiro hombe chaizvo yekuti vhoti inofanira kuti ivenekedze vhoti yemunhu wega wega kubva pasi pasi kusvika kumusorosoro. Zvino kana akange pasina demokrasi vanhu achiziva kuti ndaitwa hendi piki nevakuru loyalty yake haisi kuvanhu ava loyalty iri kuvakuru vavaita hendi piki vaya. Saka ndiri kuti zvinhu zviri zviri izvi tikazvibatanisa tichiti gatiicerebrati aizuva remagamba tinoita setiri kunyepera vanhu kuti tiri kutondera mavhalues emagamba pasina.
Saka chii chiri kutadzisa kuti zviitwe nokuti hurumende yevanhu yakatora masimba ndo iri kutonga?
Pakadzo hurumende yatora masimba yevanhu ndobva zvapera gore iroriya probably 75 years ndobva papera zvemasimba evanhu vachitomboribea kubva ipapapo ndobva takasiraida munyaya yekuti yani kuvhoterwa kwevanhu kwakange kwakuita seelection yavanhu kuti mundu uyu akapinda nevamunhu vake inini ndenge ndakuchinyorudza ndobva katanga kuita internal suppression yedemokrasi muorganization iyoyi yedu yatakakura tiri tichibva muzvikoro kuti kodeputy tichizvara kuita zvichawaida and waida zvakatangira nguna 1985 kubva ipapo hakuzvinya kwese yangu yangu walipi sevi.
Vanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yeZANU La High Command vaBernard Manyadza vaizivikanwa nerekuti Paka Chipoera vari parunhare kuhwedza kumashonaland East neStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. Masangano akawanda emunyika achiburitsa mashoko ekusimbisa vechidiki mumabasa avanoita. Zuva iri rakanangana nemusangano wechitanhatu wevechidiki wedunhu reSADC we6th Southern African Youth Forum uyo uri kuenderera mberi muHarare uchizopenderwa mangwana. Zuva reInternational Youth Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa12 Nyamavhuvhu nechinangwa chekusimudzira vechidiki mune zvematongerwo enyika, zvemabhizimusi, zvebudiriro, zvedzidzo pamwe nezveutano. dingindira remusangano wevechidiki wesadiki uri kuitwa muHarare gore rino runobata zvidzidzo nebudiriro mudunhu iri kana kuti Innovative Education for Sustainable Development in Southern Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata umwe wechidiki anorwira kodzero dzevakaremara varisa chigaro weboka reEU rinoona nezvevakaremara mudunhu resadik muzvare Tamia kuda kwaShegovere kuti tinzwe maonero avo.
Definitely of August. Triple celebrator. Zvari vanhu vechidiki pasi rese. Zvari gore rinorauya Zimbabwe iri kuhosta the 6th South African Youth Forum. And chokofara sevanhu vechidiki muZimbabwe because zviri kutipa mukana wekugara pasi titarise progress yataita sevanhu vechidiki.
Saka imi sevechidiki zvamunganongedzera ndezvipi kuti sevechidiki magona izvi nezvizvi nezvizvi mugore rino takatarisa kuungana kwamaita nhasi?
Tinogona kutaura about the quota system in the parliament. Tinogona kutaura about vechidiki being in higher positions in offices. Tinogona kutaura nezvevechidiki in issues to do with economics and innovation. Zvakawanda zvataita.
Iye muzuva ranhasi inyaya dzipi dzinganzi dziri kubata vechidiki mukurarama kwavo muZimbabwe?
Pachiri nenyaya dzichiri kubata vechidiki mukore uno muno muZimbabwe, pane nyaya zvekuita nezvezvinodhaka madrugs, pane nyaya kuita nezvedzidzo, ukatarisa dzidzo yemutown nedzidzo yekumamisha yakatosiyana nechekure. And thus garisa pasi the government and the private sector to improve education yekumamisha vavewo at par nevanhu vekumadhorobho.
MuZimbabwe mazuva ano muri kutaurwa zvakanyanya pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Matanho api amuri kutorawo sevechidiki kugadzirisa nyaya idzodzi nekurwisana nadzo?
Toisawo marehabilitation centers for vanhu vari kutora zvinodhaka. Toyawo nemarecreational activities for vechidiki kuitira kuti vechidiki vasangove idly, and also we can come up with maprojects ekupa vechidiki kuti vasaaffectwe ne the high unemployment rate.
Avanga vari mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakaremara varisa chigaro weboka reEU rinoona nezvevakaremara mudunhu resadik muzvare Tamia kuda kwaShegovere vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru webato rinopikisa reChadema muTanzania adzivisa nhasi kuti mapurisa munyika iyi aisa muusungwa vakuru vakuru webato guru rinopikisa iri, kusanganisira vakambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachimirira bato reChadema Vatundu Lissu nekusungawo mazana evatsigiri vevechidiki. Vatungamiri veChadema ava vasungwa muguta rekuChamhembe kwakadziwa kumadokero kwembeya, uko bato iri ranga richifanirwa kuita musangano nhasi wekucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. German, France ne Britain nhasi dzakurudzira kuti kurwisana kumire muGaza apo Israel iri kugadzirira kurwisa kukuru. Vatungamiri venyika dzemuEurope idzi vanoti vaEmmanuel Macron veFrance, mutungamiri weGerman waOlaf Scholz nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vasaina gwaro iri kukurudzira kuti hurumende inofanirwa kundodzokorora kuti hondo ifanirwa kumira muGaza izvozvi nhapwa dzose dziri mumaoko eHamas dziregererwe. Vatungamiri ava vakati vanhu vemuGaza vanoda rubatsiro nekukasika uye rubatsiro ruchipinda zvakasununguka. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kuyamwisa mwana mukaka waamai ndiyo chete nzira inokurudzirwa kuitira kuti mwana akure aine utano hwakanaka. Izvi zvinoitika panguva iyo Zimbabwe ine uwandu unosvika zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana kana kuti 42% zvevana vacheche vanonzi vari kuyamwa mukaka waamai kwemwedzi mitanhatu chete yekutanga vachangobva mukuberekwa. Mutoro wedu wenhau dzeutano Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hunovaka muviri mubazi rezveutano Musharikai Chikanda vanoti zvakakosha zvikuru kuti vana vayamwiswe mukaka wepazamu raamai nekuti mukaka uyu unobatsira kuti vana vave neutano hwakanaka.
Rufu zhinji dzevana vari pasi pamakore mashanu dzinodzivirirwa kuburikidza nekuyamwisa. Mukaka waamai ndicho chiororo chamakwidiba pakuraramisa vana. Vanokura vakagwinya vaine utano nepfungwa dzakapinza.
Mushare Chikanda vanotiwo zvakakosha zvikuru kuti madzimai ayamwise vana kwemwedzi mitanhatu pasina chimwe zvechinopiwa vana sezvo mukaka waamai une zvese zvinodiwa kuitira kuti mwana akure aine utano hwakanaka.
Mwedzi mitanhatu mukaka waamai une kudya kwakakwana kwose kunodiwa nemwana zvakatozvikwanira, hapana chimwe chinodiwa. Chechipiri, mukaka waamai une masoja emuviri anobatsira kurwisa zvirwere kumwana. Chechitatu, mukaka waamai unogara uripo yatinoti muchirungu readily available, hautengwi kana kuda kubikwa, wakatonaka wakadaro. Nekudaro unochengetedza mari kumhuri dzinokwanisa kuzoshandiswa zvimwe zvokuvandudza magariro nebudiriro yemhuri pamwe nenyika.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi mune zveutano hunovaka muviri vaDiago Muguri avo vanoti kusayamwisa vana kunokanganisa utano hwavo zvinozoita kuti vakure vari ndonda, vachiti kunyange hazvo vamwe vana vachipiwa mikaka yekutenga muzvitoro nezvikonzero zvakasiyana siyana mikaka iyi haina zvakakwana zvinodiwa mumuviri wemwana. VaMuguri vanotiwo mikaka yekutenga inoda kuti vanhu vagone kuverenga nekunzwisisa zvizere magadzirirwo ayo kuitira kuti isavhiringe upenyu neutano hwemwana.
Mukaka waamai unogona kushayikwa nekuda kwenzira dzakasiyana. Vamwe ndivo vanoshayikirwa namai munguva dzekubarwa kana kurwarirwa namai mushure mekunge vabarwa kana kuti mai voita mukaka mishoma. Saka hunobatsira panguva idzodzo asi hauna zvese zvakanaka zvinowanikwa mumukaka waamai. Saka tinenge takukurudzira nawo kuti mukaka wemugaba unofanira kugadzirwa zvine utsanana uye tichifanira kuteedzera mirayiro yose yekugadzira.
Mumwe mudzimai wechidiki Muzvare Hazel Setaunyane vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana, dambudziko guru munyika riri kuwanikwa kumadzimai anoenda kumabasa ari kure nekwaanogara achizopedzisira opa vana mikaka yemumabhodhoro kuti vamwe apo vanenge vari kumabasa zuva rose.
Kune dzimwe nzvimbo kana tamwe mabasa kana makambani anoramba kuti anamai vauye nevana vavo kubasa kana tavigi kwevana kubasa vayamwise. Kune vaya vane mukana wekuti vana vavo vaunzwe kubasa kuzoyamwisa vanenge pasina nzvimbo yakakodzera kuti vayamwise vana vaya. Vamwe kazhinji vanenge vachigara kunzvimbo dziri kuresa nevana vavo zvinoita kuti kana vakawana mukana wekuti vawane nguva yekudzokera kunovayamwisa vanopedzisira vabhadhara mari vachikwira mota dzakasiyana siyana kuti vasvike kudzimba dziya. Dzimwe nguva vamwe vachona vanogumisira vakasika kuisa mwana pamukaka webhodhoro.
Asi Zimbabwe ine mutemo unosungira vashandirwi kupa madzimai mukana wokuyamwisa mwana kweawa imwe chete pazuva kudzamara mwana uyu ava nemwedzi mitanhatu. Kurudziro yekuyamwiswa kwevana pasi rose World Breastfeeding Week inocherechedzwa svondo rekutanga mumwedzi waNyamavhuvhu gore roga roga. Zimbabwe yakacherechedza vhiki iri kumatunhu anoti Manicaland, Matabeleland South neMatabeleland North uye kurudziro iyi ichiri kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzemunyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana richitsigirwa nesangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children Fund gore rapera rinoti vana vari kuzvarwa muZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% ndivo chete vanopiwa mukaka waamai zvakakwana kwemwedzi mitanhatu yekutanga kubva vaberekwa. Sangano rezveutano pasi rese reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira kuti panosvika 2025 vana vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanofanirwa kunwa zvizere mukaka wamai kwemwedzi mitanhatu yekutanga. WHO inotiwo mushure memwedzi mitanhatu vana vanofanirwa kuramba vachipiwa mukaka wamai nekudyawo chikafu chinovaka miviri kudzamara mwana asvika makore maviri. Izvi zvinosiya Zimbabwe ine mutoro wekuwedzera uwandu hwevana vanoyamwa mukaka zvizere kwemwedzi mitanhatu nezvikamo zvisere kubva muzana kuitira kuti nyika izadzise tarisiro yeWHO panosvika 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti dandemutande rinoshandiswa kutsvaga rutsigiro nevari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump rakakanganiswa nevanhu vakapindamo. Tiri kutarisawo zvakare vimbiso dziri kupiwa nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi amai Kamala Harris dzekuti vakasarudzwa vachaita kuti mitero inobatirwa mari dzinenge dzapiwa vashandi vemumahotera nenzvimbo dzekudyira kana kuti matipi dzinge dzisingabatwi mitero. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reAssociation of Concerned Citizens vatim Muringai.
Kazhinji zhinji zvinowanzoitika kana tabuda unosvika maelections nyaya dzekuhekwa kwemasystems izvozvi. Saka tinoona kuti macampaign officials kana kuti most of the time cyber security inenge yakamira zvakasimba. Kumwe kwacho vanenge vachirova matest vachiona kuti kuhekwa here zveshuwa kana kuti vanhu vari kuda kuona kuti pane mukana wokukanganisa zvinhu zvinenge zvichiitika. Asi ndinovimba kuti vachagadzirisa zvavo makombiuta iwayo kuti asava nemasystems anenge ari compromised kuti zvinhu zvavo zvikanganisike. Pakukampeign apa handione zvichikanganisika nokuti tinoziva kuti munhu wese anenge amira nedivi rake. Kwangosara vari pakati ava vatinoti maindependence vanenge vachida kuona kuti zvichazonyatsobatsira nyika vasina divi ndevapi. Saka handione zvangu zvichinyanyo kanganisa.
Tiri kunzwawo amai Kamala Harris vari kuti vachange vachirwisa kuti mitero isange ichibatwa pamari dzekutenda dzinopiwa vanoshanda mumahotera nemumarestaurant kana nzvimbo dzekudyira angadzi matipi. Munoona sei?
Inyaya inofarirwa nevanhu vazhinji. Saka ndiri kuona kunge zviri kunzi navaTrump mai Harris naWaltz vanenge vari kukopa maonero avo. Ndo zvinoitika munyaya dzepolitics. Iwe ukauya nepfungwa dzako, mumwe akaona kuti zvakanaka anokwanisa kutora pfungwa idzodzo obva anyatsodzi patsanura kuti zviri kufamba sei. Saka pakupromisa hanzi mukano hauzarirwi nerwizi. Tichaona kuti vanenge vanyora chaizvo mapromises kana mapolicies chaiwo chaiwo vanenge vari vanani.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reAssociation of Concerned Citizens vatim Muringai vari parunhare muOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi Studio 7 apo ewa inotambira nhau dzenyu nguva nenguva. Ndanzwa vakristu vomuchano vachitaura nezorofe yavanotiwo ichazoitika magama. Ndoshaya kuti kana vachazotiita magrofe kubva the past 44 years pana vanongotozoona kuti hazisi kufamba. Madii kumbopawo chance kuone kuti vanhu vetirani representatives vataurewo nhonha dzavo.
Acha misa apa muna una suka jekisa. Sadagi ayo mangi Zimbabwe varisi na kuti oi juti deni. Saka sizo amatu ripo wacho une flu. Saka chuu zairu jindube Zimbabwe kuti po itwa sei. Tosa ndaya ndaka tarisiro wati ndoi pangoza mcha tawara kuti toita sei. Mungu una kuti toita sei. Tosa ndaya ngoda chete kwa mwuri.
Studio 7 Makadini. Bula upo. Kunga zangu kumapolisa ya Zimbabwe Republic Police ne Army. Kuchingwarai senyoka mchengere senjiwa. Zanu PF ilu kujiga. Ilu kujiga newa newa wari kujiga nabu. Imimi muruku safa munaka na mwanani nda kubodi ni mari ya wano kupani. Sakaregeza ya wano waratizi gati rugiwe nyika. Kwete kurugira Zanu PF.
Pamusoro yana kwa majonga kandi mire nevana Blackstone Zulu inenyu Adam Chitauro ndiri muno Eastern Cape Kingstown ndikutaura pa kurangarira zuva rama Ovet wakarwira nyika ana sekuru wedu ana bamukuru na baba wedu vamwe vakafira mahara saka ndiri kuti kune imi magamba asara tumirai nesu vana venyu tisunungure nyika muwanogara zvakanaka muri magamba mune hurumende yavashamisa bhikozi ava vanhu ndevehumbimbi ndoga vanokudai bedzi pakurangarira vanapedza pakurangarira vokudzingai vokandai kure saka changamukai ana baba wedu ndatenda hangu
nhaye ruzhinji rwezimbabwe watingape chimuti cheutsinye neudzvaniri fanika zvaitwa ndiIdi Amin naana Kamuzibanda aiponda vanhu achikanda muLake Malawi achiti my crocodiles are hungry nenyaya dzezvematongerwo enyika ndiani muno muAfrica angatore chimuti cheutsinye nearrogance pakutaura chaiko chaiko haufungi kuti pataure statesman ungati patotaura etsagi mhondi zvayo bina ndiani watingapa ane title iyoyo muno muAfrica.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318. Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti riri kufadzwa nemafambiro akaita makwikwi emaOlympic kuParis kuFrance kunyange hazvo pasina akawana menduru pavakwikwidzi vakanga vakamirira nyika. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumakwikwi aya cheZimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera vanoti zvizhinji zvavakadzidza kumakwikwi aya pamusoro pekukoshesa gadziriro yevanokwikwidza uye kukosha kwerutsigiro runobva kuhurumende nemakambani akazvimirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
TeamZimbabwe maonero andinoita takaita zvakakura takakwanisa kumirira nyika. Vakomana vedu vanomhanya masprinter vakashowawo kuti Zimbabwe potential yatinayo yekusvika mumamedhuri because kana kuti wasvika mufinari medhuri iri pedyo zvechokwadi uyezve vemarathon ava takaona kuti Isaac akamhanya akapedza akabuda iri namba wegumi nenhanhatu saka zvinoratidza kuti izvo potential muZimbabwe tinayo tinonedzera kungoti tirambe tichiunza vanhu vakati wandei kuti machanzi edu adi awandewo uyezve kuti tinge tichiisa mari sevashandiri semhurumende semasponsa kuti sport isvike level yairi kune dzimwe nyika.
Muri kuona kubuda kwakaita vatambi venyu vanga vari kumakwikwi aya kuchizokwanisa here kukwezva rubatsiro urwu rwamuri kutaura?
Tinofunga kudaro nekuti hatifanhi kungotarisa kuti maOlympics egore negore. Tinofanira kutarisa icho chinhu chinonzi sport chachina kuti tiri kuitei nezvacho munyika dzedu nekuti hatingomuka tine vanhu vanohwina magold medal hatingomuka temunhu anohwina silver. Tinototanga kubvira kumashure tikutanga nemaclub chaiwo kutanga nemanational association yedu kuti tinge tine vanhu vatinoprodusa vanozopa maresults aya. Idzi nyika dzese dzatinoona dzichiwana magoridhe nechii havangotangira pakuti tiri kuenda kumaolympics. Zvinhu zvitori musystem kuti izvo ritori basa. Sport inofanira kutariswa sebasa, inofanira kutariswa sekuti imwe nzira yekuti vana vedu dzavo zvichibva mukuita mitambo yakasiyana siyana iwe.
Pane zvamungati imi seTeamZimbabwe madzidza here zvamungada kuona zvichizobatsirawo chikwata chenyu chemune ramangwana?
Kudzidza hakuperi sekutaura kwaunoita nyange uchigona zvakadii kudzidza hakuperi. Hongu pane zvakawanda zvataona zvatadzidza. Taona maitiro anoita vamwe zvinhu zvavo. Taona kuti chikuru kunyanya chikunge chikuita kuti tione kuti vanhu vabudirire. Kuda kunge tine ma sports specific institutions kuti vana vedu vabudirire kusvika pa level atinofanira kusvika.
Avanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi Olympics varingisai mapondera vachitaura naMavlas Mushanganya uye weStudio 7. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa zuva remagamba rangari richicheredzwa munyika nhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamuina Taboka Ncube.